Biden wandifadza kubata kwavari kuita nyaya yeCOVID-19 nekuti wane urongwa wawa inawo wekuti wanoda kuti chirwere cheCOVID-19 chichingapere sei. Ndaonawo Trump wanga wane chitauro asi ndaona achinetseka kuti hawana urongwa apa wandine ndaona wavanoda kuti wagozotedzera kana kuti wavari kushandisa kuita kuti chirwere cheCOVID-19 chipere chiri kupedza vanhu munyika ino yeAmerica.
Tombotarisa nyaya yehupfumi hwemuno muAmerica, maona sei mabatirwo awaitwa navaTrump pekutanga tozopinda muna vaBiden?
WaTrump wari kutsanangura iwo kuti mutungamiriri hwavo hupfumi hwaabudirira hwenyika, asi wari kuzoti nekuda kweCOVID-19 hazvina kuzoita saizvozvoba. WaBidenwo wanga wachipikisana zvikuru vachiti waTrump havana baurongwa hwakanyatsojeka hwekuita kuti nyika ino iite hupfumi hunobudirira, wachipa muenzaniso yekuti kune makambani anogadzira motokari avhara waTrump wari pachigaro, uye vachiti mabasa ari kuita mashoma zvinorangidzwa neuwandu hwevanhu wari kufaila unemployment wari kuda kuti vagotsvaga kuti vabatsirikane nekuti havachisina mabasa.
Tombotarisa pamusoro pekudomwa kwemutongi mutsva weSupreme Court, wedare reSupreme Court, maona sei mabatirwo azvaitwa? Tombotanga navaBiden.
WaBiden wanga wachikurudzirawo kuti dai waTrump wariga kuita zvekumhanya kana kuti dai wariga kumhanya kusarudza Supreme Court judge kuti zvizoitika mumashure mesarudzo, waTrump wachitiwo ndoo mutungamiriri wenyika uye ndowati wane kodzero dzekusarudza Supreme Court judge nekuti ndo zvakanyorwa mubimbiro remutemo kuti president ndo wanosarudza.
Tombotarisa zvataurwa nevaviri ava mukupeta nhaurwa yanhasi, zvii zvakubatai pane zvataurwa izvo navaTrump?
WaTrump ari kusanangurawo kuti iwo ndo waita mutungamiriri aita zvinoshamisira kupfuura vamwe vatungamiriri muno muAmerica, kunyanyaya panyaya dzezveupfumi. Ndo zvavanga vachitaurawo waTrump, ndo zvandaona zvandabata zvekuti ndo zvavari kuramba iwo vachingosimbisisa vachiti ndo zvavari kuita. Saka ndangoona zvichingondinakidzawo nekuti zveupfumi zvacho hazvisi kunyatsofamba zvakanaka bari nekuda kwechirwere chako ichi cheCOVID-19. Saka zvinonetsa kuti tigozonyatsoona kuti zviri kufamba sei.
VaBiden vavimbisa chii panyaya iyi yeupfumi?
WaBiden wavimbisa iwo kuti wane urongwa hwawainawo hwekuti vanhu vakwanise kuwana mabasa munyika ino, vachishandisa iwo kuti munyika muno vanhu varege kushandisa zvinhu zvakafanana nanako, varege kushandisa zvinoburitsa hutsi hwakawanda huri kukonzera kuti dunhu reCalifornia riri kuramba richingoita moto nemoto gore negore, vanhu vachiparadzirwa zvinhu zvavo. Saka waBiden wari kutiwo urongwa hwavana hweupfumi vanenge vachishandisa nzira dzakanaka dzingakonzere bahutsi kana pollution inokonzera kuti paite matambudziko mukati menyika.
Taona imwe nyaya yanetsa zvikuru inyaya yerusarura ganda imo muno muAmerica, kwevatema vachisarurwa nevachena.
Ndaona waTrump wasina kunyatsotsanangura zvakanaka nekuti pautungamiriri hwavo tiri kuona vanhu vatema wakawanda vachiurayiwa nemapurisa echichena, uye hawana baurongwa hwekuti zvinopera sei kana kuti nyika yeAmerica idyidzane zvakanaka pakati pemarudzi akasiyana siyana. WaBiden wondaona wachitiwo wane urongwa hwawainawo hwekuda kuti marudzi ese ari muno muAmerica ashande pamwe chete zvisina rusarura ganda, asi kuti vanhu washande wachingodzi zvizvarwa zvemuAmerica kana kuti wagari wemuAmerica.